Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 16, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvinotambidza ofisi yemutungamiri wehurumende yeBritain gwaro renyunyuto pamusoro pesarudzo muZimbabwe idzo dzazvinoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi imwe nhengo yezano PF muBritain inoti havaone Britain ine chainoita panyaya iyi sezvo ichiziva kuti zano PF yakakunda zvakachena musarudzo. Chirongwa chemapurisa chekubvisa mumigwagwa mabhazi nedzimotokari zvisina kukodzera kunge zviri pamugwagwa muHarare chotambirwa zvakasiyana siyana. Tichakupai zvabuda mitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nezuro chishanu zvakaenda kumahofisi yemutungamiri weBritain vaRishi Sunak zvichinovatambidza gwaro razvo rine nyunyuto kwazvinoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe uye kuburitsa kubiridzirwa kwazvinoti kwakaitwa sarudzo. Vana veZimbabwe ava vanoti vari kuda kuona kuti Britain ingabatsira sei panyaya iyoyo vachitarisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. Zvimwe zvezvinhu zviri mugwaro iri inyaya dzekuramba vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushungurudzwa nehurumende kunyange hazvo sarudzo idzi dzakadarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevano vakanosvitsa gwaro kumuzinda wehurumende yeBritain vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights avanoti urongwa uhu wakaitwa nevana veZimbabwe vanobva kumapato nemasangano akasiyana siyana asi vakabatana.
Isusu tiri kuda kuti hurumende yeBritain nedzimwe hurumende dzepasi rese dzisatambira kuti vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe akasarudzwa pasarudzo yapfuura. Tiri kuda kuti zvakabuda musarudzo iyoyo zvisaonekwa zvisatorwa sekunge ichokwadi. Toda kuti paite kana zvichigona imwe sarudzo itsva inenge ichifambiswa zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvibude sezvazviri.
Munotarisira kuwana mhinduro riini kubva kwamakasiya magwaro?
Hatina kuudzwa kuti mhinduro tichaiwana riini, asi kana taakutarisa zvaimboitika munguva yapfuura kana vanhu maisa magwaro kuhofisi yaprime minister, kazhinji vanowanzopindura pasina kupfuura mwedzi kubva musiwo wamaisa petition. Saka tiri kutarisira kuti mhinduro tinogona kuiwanawo ndingati pakati paOctobe zvichienda mberi.
Munoona here hurumende yeBritain nemasimba zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwa zviri mugwaro iri? Tichiona kuti zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitika zviri kuZimbabwe asi muri kuratidzira muri kuBritain.
Hurumende yeBritain iri yega inogona kuonekwa sokunge isina simba kuti ipindire muzvinhu zviri kuitika muZimbabwe, asi kana tikatarisa kuti hurumende yeBritain inodyidzana zvikuru neZimbabwe uye tingati mune chirungu tingati is part of the international community, vanogona kubatana nevamwe nedzimwe nyika pasi rese vachitaridza kuti havana kufara ne mamiriro akaitika kuZimbabwe sarudzo mafambisirwo akaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tikazotarisa vabatana nevamwe kudaro kana vanhu vese vakabatana vakawanda zvinogona kukonzera kuti hurumende yeZimbabwe iteereze.
vanga vari vapanyika karimanzira vesangano re Restoration of Human Rights vari parunhare na Studio 7 vari ku Britain. Asi nengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Masimba Mavaza vanoti danho revana veZimbabwe vari ku Britain ava harina zvarinoshandura muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti vanhu vatakaona vachiita muramba mhuru vakananga kumaparamende nekumba kwemutungamiriri weBritain avanga vasiri vana veZimbabwe chete, vaisanganisirana vana vaZimbabwe vairi vatatu nedzimwe nhubu dzinoshandisa vana veZimbabwe. Saka haisi Zimbabwe yakaita saizvozvo, dzaingova nhubu hadzo shoma shoma vangojaira kupiwa mari vakaungana ungana pano voita noiziya opiwa mari vari kutaimira mari dzemadonors. Hazvina zvazvinoshanda kumusha, kwaingova chinyoreso chavakangoitawo, kungonyorawo kwavanoita. Vanogara vachigaro ziva kuti pese pavanokundwa vanonyora mapetition akawanda, hazvibatsire. Vaifanira kutonyora petition yekuti Britain bvisai masanctions.
Munoona here Britain ichitambira kurudziro iyi ichitorawo matanho?
Chokwadi chinipo ndechekutaiwa nyika yeBritain yanecha nevanava nhubu idzi, vanoda kubaya dura nekuda kwengonono, vanogara vachingoimba vari pamuzinda weZimbabwe, vachingoimba vari kuparamende yeBritain vachitungamira naChief Ndiweni kana vaimbova Chief Ndiweni. Vatoneta chatova chiseko, vanenge vachitosekwa kuti vana vaya vatanga uya muzoona, asi hakuna zvazvinobatsira. Gore rino hakuna zvazvinoita. Nyika yeZimbabwe iri kuendera mberi nekutongwa. Izvozvi tiri kuno kuAmerica, mutungamiri wenyika ari kuuya kuzopinda dare revatungamiriri venyika dzemubatanidzwa yenyika dzese dzepasi pano. Zvoratidza kuti vakabvumiwa nyika dzese dzavatambira semutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Vanga vari nhengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vanoshandisa mabhazi nemakombi anotakura veruzhinji munyika vari kutambira zvakasiyana siyana chirongwa chakaparurwa nemapurisa muHarare cheTame the Traffic Jungle, icho chakanangana nekubvisa mumigwagwa dzimotokari dzisina magwaro akakwana pamwe nedzisingakodzeri kuva mumigwagwa. Taboka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kusateverwa kwemitemo yemumigwagwa nevedzimotokari nevemabhazi kunonzi kuri kukonzeresa njodzi dzemigwagwa dzakawanda, sezvo dzimwe dzimotokari idzi dzisina kukodzera kuva mumigwagwa, ukuwo dzimwe dzacho dzisina mvumo yekutakura veruzhinji. Achinyora padandemutande rawo reX, mapurisa anoti kusvika mukupera kwezuva nezuro ainge asunga vatyairi vanodarika zviuru zvinomwe munyika yose, uye motokari dzinodarika zviuru zvitatu nemazana matatu dzainge dzatorwa nemapurisa sezvo dzaisakodzera kuva mumigwagwa. Mukuru wesangano rinomirira vanhu vanofamba nemabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadza Goliath, vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vanoshandisa migwagwa vatevere mitemo.
Operation yakanaka zvikuru, chero zvazvo vanhu vari kuvhiringidzwa mafambiro avanoita nemabita vanhu. Nyaya iripo ndekuti kusarongeka kwakanyanya muguta reHarare.
Mukuru wesangano remakombi reZimbabwe Public Transporters Association, ZIPTA, vaEmerson Nidza, vanoti chirongwa ichi chakanaka asi havatenderani nemaitiro acho.
Operators tikuona kuti vanga vachida kuti mota dzive nemapepa, asi vazotinga manje vanosvika vachiva nedzine mapepa nedzisina mapepa nekupwanya mota dzevanhu. Ipapo ndopatinoona kuti zvakanganisika, vachiona anovamonita kuti vakuta basa nemazvo here.
Mumwe wevagari vekuzvitungidza vaAlex Alec vanoti vafambi vakawanda vari kumirira zvekufambisa kwenguva yakareba zvikuru munguva dzemangwanani nenguva dzemanheru.
Pakudzikiswa tichipinda mudhorobha reHarare, sesu tinobva ku kutare chitungiza. Tino dzikisirwa kunze, tisati mbupinda mudhorobha kumabasa edu. Mitengo edu yatikwirei. Kana tichi kazhinji kacho tichibva kuchitungiza. Tinotarisira kana kuenda kuchitungiza. Tisazavisa madhola. Dhora rimwe chete rekuAmerica. Asi apa nokuda kwekuti transport yashoma. Vakomana ava dzimwe nguva vanoti bhadharisa madhora maviri.
Mutauriri wesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaJabulani Chikomwe vanoti vano vanoshanda vakazvimirira havasi kuwana mukana wekutengesa sezvo vachinonoka kusvika kwavanoshandira vachikasika zvakare kubva pamabasa kuitira kuti vawane zvekufambisa.
Zvakuita kuti vanhu vasagone kunge vachifamba nenguva dzavanenge vachida. Kuti kutanga kwe dindei nekuti tichiona vanotengesa ava vanhu vanotanga as early as 3 AM vamwe vachienda kuna nambare musika kuti vanohodha tove dambudziko rakanyanyisa uyewo kuti havachakwanisi kuti vange vachigona kupedza nguva dzimwe dziri past a certain time nekuti vanenge vachikwirawo kuti vanozofamba sei. Saka operation mapurisa vangataura havo kunaka kwayo asi iri kumbunyikidzawo vanoita basa rekutengesa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kushanda pamwe chete nemasangano akasiyana siyana vaine chinangwa chekupedza dambudziko remumigwagwa iri.
Basa rechipurisa rinofambirana nezvimwe dzasaimtona paoperation iyoyo yatisvika tega. Takabata vemakanzuru, takabata veVIB, takabata veTransafe Council, the Minister of Transport and Infrastructure Development kutaura kuti bonoti kune vanhu vanga vachinyepa vachiti hakuna manumber plate. Manumber plate ariko takaudzwa neSivera zvikanzi aripo. Mutemo unotaura kuti motokari ichipinda pa boda yave ni registration jese takagara pasi nezvimwe ravanga varipo pameeting yatakaita. Saka tikuadopta yatinoti holistic approach.
Chirongwa ichi chakatanga nemusi wechipiri mugore ra2022. Mapurisa akaita zvakare chirongwa chakapuwa zita rekuti respect other road users, asi vamwe vanoti zvirongwa izvi hazvina zvikuru zvazvinobuditsa sezvo dzimotikari dzisina magwaro akakwana nedzisina kukodzera kuve pamugwagwa dzichizongodzoka zvakare pazvinopera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchochesi mukuru wehurumende muLibya anoti avhura ongororo yekuferefeta kutsemuka kwemadhamu maviri zvakakonzera mafasha mumuguta reDena riri kumahombekombe kwenyika iyi. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi zvanga zvichiri kutsvaga mitumbi nhasi muDena. Yave kuda kusvika svondo kubva zvaurayiwa vanhu vanodarika zviuru 11 kana kuti 11,000 nemafashama akakonzerwa nedutu Daniel rakabva mugungwa reMediterranean. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinoku kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi ari kugara iye muSouth Africa ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti My Faith. My Faith vachange vachikurukura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo munyika yeSouth Africa uye shuwiro yavo mune remangwana. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu My Faith. Mukatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa pari zvino.
Matambudziko atiri kusangana nawo tete akati wandei. Ndofunga dambudziko rekutotanga ndiri kuva munyika isiri yako. Ndo dambudziko rekutotanga iroro. Nekuti unenge wakasiya wana kumusha wocross the border kuenda munyika isiri yako kunotsvaga zvekuti ugone kuraramisa wana ivavo. Then mabasa iko zvinezvi tete ari kunetsa kuwana. Hakusisina mabasa chaiwo chaiwo ekuti kune mabasa akagadzika nekuti munhu anonya kuwana basa rekunyatsoshanda. Zvakaoma kumadzimai mazhinji kuwanwa zhinji zvizvarwa zvizhinji zvemuZimbabwe zvirimuno muSouth Africa. Hapana chinhauma tete sekuti unenge uchigara munyika isiri yako. Zvimwe hausi kushanda uri kurarama nekuita mapisi jobhu kuwachira wanhu kutsairira wanhu mudzimba. Ende matinoshanda hatibatiwe zvakafanana, hatibatiwe zvakanaka, vasi vose vanokubata zvakanaka, vanokuonawo semunhu. Saka nderi nedambudziko ratiri kusangana naro muno muSouth Africa.
Tombotarisa nyaya yemapepa ekugara imomo muSouth Africa. Imi semadzimai nevamwewo varimo muri kutarisana nematambudziko api?
Mawek permit haasi kubuda. Newacho vari mumabasa vatiri kuti vari kushanda mumakambi maofisi. Mareti permit asi kubuda. Ndiyo imwe dambudziko rekuti iwewe uri kushanda unofanira kunge uine pemiti inotaridza kuti unokodzera kunge uri munyika yeSouth Africa. Saka kana usina pemiti pawasangana nemapurisa pega pedza uchimhanya kugara uchitiza. Saka izvezvizvi pane vanhu vakabva kusungwa more than 900 maZimbabwe akatosungwa akavhariwa nenyaya yekushayirwa mapepa. Saka nderimwe rerimwe dambudziko rokuti dai zvinhu zvanga zvakanaka kumusha kwedu taiti tinoenda kumusha kunogara tonoshandirawo temunyika yedu. Zvino ijipita hakudzokereki futi.
Imi shuwiro yenyu yanga iri yekuti chii semudzimai ari imomo muSouth Africa muchibva kuZimbabwe patsaona kuZimbabwe kuchiitwa sarudzo nezvakazobuda?
Isu shuwiro yedu yanga iri yekutiwo zvinhu dai zvava zvachinja munyika medu. Zvinhu zvikachinja kukakwanisawo kuone leadership ine mwoyo wevanhu inoziva kuti isusu tiri leadership iri kutungamirira wanhu kwete makuwa. Tiri leadership iri kufanira kuchengetedza kodzero dzewanhu. Nekuti hapana chinhu chakaoma sekuti tiri kudzvanyirirwa zvakanyanyisa. Munyika medu hatina kodzero dzedu isusu. Hamuna kodzero dzakakwana tete dzekuti tingati nyika yedu wazhinji tinewo kodzero dzedu. Tine marights edu, tine right yekutaurawo zvatinoda nezvatisingadi, kutaura zvamunoda nezvamusingadi imhosva. Ndoo saka tiri kuti ndiro rimwe dambudziko ratiri kusangana naro semadzimai.
Semaonero enyu pangagadzirisiki sei nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino zvamungada kuona imi semadzimai?
Ini hangu kuona kwangu ini kugadzirika kwezvinhu ka aithingi kukatangidzwa maelections. Maelections achinge atangidziwa wanhu toita reelecti mutungamiri watinoda tiosarudza president of our own choice. Because dambudziko riripo nderekuti tiri kungotonga sarudzo dzedu hadzisi kuzadzikiswa. Nechikonzero chekuti zvinhu zvacho zviri kuitika zvose hazvisi kuitika pajekerei. Zviri kuitwa nekuda kwekuti ane masimba ndiani. Saka isusu tiri kudawo zvinhu zvinoitwa pajekerere zvatinogutsikanawo nazvo tichiona kuti izvi zvinhu izvi tiri kugutsikana nazvo.
Dai vari kutonga pari zvino vakateerera mai vati chii?
Vari kutonga hangu zvandongokwanisa kuvaudzawo ndezvekuti wakuru wedu matiomesera hondo yamunogara muchitiudza kuti makarwa hondo. Makarwa hondo kuti nyika isununguke. Rusununguko rwacho rwuri kupi? Nekuti isu hatisati taruona kubva zvakazvarwa kusvika nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nhasi tichitarisa kupambwa nekushunguruzwa kwevemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa, uko kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo sarudzo dzakapera. Nhasi tabata mukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, Zimbabwe Election Advocates Trust, Ignatius Sadziwa, avanoti vakapambwa nekushunguruzwa nevanofungidzirwa kuti vasori svondo rapera panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika.
Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paHoliday Inn muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting iyi yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paHoliday Inn pandandaita meeting, ndo pandikavingwa neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti Sadziwa, Sadziwa, vari kumhiri kwevapaka vapi? Ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzisvika panoka, sezvo anga manheru, ndakabvunza ndikati, ko ndimi vanani? Vakanzi, uchatizi here? Svika, pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo ini ndichibva ndatoratidza kusawirirana nazvo nekuti vanhu vandanga ndisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva mumwe wacho abuda mumotikari muyani futi. Futi yakaita diki pisto kwakuti pinda motikari tenda. Semunhu akanga abata futi ini handina kuzokwanisa kuita nharo, ndakabva ndangotererawo ndichipinda mota muya. Vakabva vasimudza motikari vakananga nerodhi yekuairport nzvimbo inonzi kuAllington, ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vatatu vakatanga kundibvunza zvandinoita muupenyu, ndichibva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu. Ndakarerekera kuti resarudzo remaelection. Ndipo vakandibvunza vachiti, unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa? Nekuti tinokunzwa sereke uchitaura panhepfenyuro yeVoice of America Studio 7 uchitaura kuti maelections haasi kufamba zvakanaka, maelections akabirirwa. Wakamboverenga maelection here? Ndikati ini handina kuverenga maelection. Handiziva zvekuverengwa kwemaelection. Saka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga maelection nokuziva kuti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa? Imwe nyaya vakanga vachitaura futi, vakanga vachitaura kuti munowanepi mari? Chinangwa chenyu ndechei? Kana muchiwana mari, tikati isusu chinangwa chedu ndechekuita maelection chete, hatina zvimwe zvinangwa zvinenge zvakashata sezvamuri kutaura, zvinangwa zvekukwadza nyika. Nekuti vaitaura vachiti ivo muri kukanganisa chimiro chenyika, ukama hwenyika nedzimwe nyika muchinyepa muchishandiswa nemaamericans. Ende vakanga vachitoziva meeting yandanga ndaitai.
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwokunge kubvunzurudzai?
Vakandirarisa nedumbu, ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro, vato ndobva arandusira akati, aiwa nhasi hatisi kuda kumuisa pakaoma, toda ngo kunonzi kuyapudzira, kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi mushe hamuti, toda mumuyapudzira. Ndopa vakabva vatora foni yangu vavandisecha, ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrink.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Chanyanya kuzondishungurudza ndechekuti tingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati ngandibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda, nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonesa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu, kuti ukaripota nyaya yekumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi nevelaw and order vacho, nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi manga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti Patriotic Act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yekumapurisa.
Ko vamakanga maita musangano navo veEuropean Union ava makavadzivisa here nezvechiitiko ichi?
Vandakanga ndaita musangano navo veEuropean Union ndakavataurira zvandakanga ndasangana nazvo, asi ivo vakandikurudzira kuti wadiwa mhangara. Asi inini ndakanovaudzawo zvakare zvandakanga ndaadvisewa nemalawyers angu kuti kumhangara nemamiriro akaita nyika yedu iyi unoutotenherwa futi mukati. Saka zvaigona kutondipinza muna taisireva futi. Saka inini ndakangozoita zvekurapiwa zvangu ndobva ndazvigarira.
Saka hamusi kutyira upenyu hwenyu here? Uye chiitiko ichi chinokusiyai papi mubasa renyu?
Chitiko chakadai chino shunguruza. Zvikuru takatarisana nenyaya yekodzero dzevanhu. Kuti isusu tinoshanda tichitarisa kurwira kodzero dzevanhu takatarisa nyaya dzesarudzo. Kana taa kutongeta isusu tava kushungurudzwa tichimbunyikidzwa tichipambiwa zvakadai. Zvinobva zvatotaridza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Hurumende haisi kuda vanhu vanoitiswa svaa regai kuita zvamunoita izvi, varingoda kuita madiro adzodzina. Inyaya inoshungurudza zvikuru kwazvo. Tinenge tichitarisira isusu kuti munyika munge mune rule of law.
Mazwa kubva kumukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevana veZimbabwe cheupenyu hwedu, our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Ngezi Platinum Stars nhasi masikati yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Green Fuel yekuchisumbanje. Michael Kariati anotitaurira kuti mitambo yanhasi yapera sei.
Chekwata chekumaruwa emhondorongezi ichi chave nemapoints matatu pamusoro pemanika Diamonds mushure mekurova kwachaita Green Fuel 3-0 muBaobab Stadium masikati anhasi. Ngezi yapina mapoints makumi mana nemashanu. Manika Diamonds ine mapoints makumi mana nemaviri mushure mekurovawo ZPC Kariba 2-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti vari kuramba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe mukuru uyu.
Tichiramba tichishinga singezi Platinum Stars, patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muchikwata chemanika Diamonds vaSugar Chagonda vanoti vada kutenda vatsigiri vavo nekutorawo mukombe weleague uyu.
Toda kumboitira vatsigiri vedu zvinhu zvavanotarisira. Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na2018, asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru.
Highlanders yadzika kusvika pachinhano chechitatu, point imwe chete pasi pemanika Diamonds, asi mapoints mana pasi pengezi Platinum Stars. Asi Highlanders ine mutambo mangwana muBaba Field Stadium umo iri kusangana neYagda. Yagda iri panguva yakaoma apo iri pachinhano chegumi neshanu, icho panguva ino chinovaendesa munhabvu yepasi pasi yeDivision 1 kana zvikaramba zvakadai. Asi mutambo wachamisa veruzhinji mabudiro awaita ndeuyo wanga uri muBaba Field Stadium umo Blue Chiefs yarova Dynamos 2-1. Hapana angatarisira kuti dimbare inorohwa, asi mumitambo kunyanya yenhabvu munobuda zvese zvese. Caps United iyo iri kutamba mangwana neChicken Inn pamwe chete neDynamos neHighlanders dziri kutsvedza zvishoma nezvishoma kubva muhondo yekutora mukombe wakakosha uyu. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSpencer Chirumba vanoti zvikwata zvine mukurumbira izvi hazvisi kutora mukombe uyu mwaka uno zvekare.
Matimu mamba asikumbomatarisiro ranga hwine nini bhozi havabhadhare bhozi ana FC Platinum nana Chicken Inn matimu anobhadhara, saka ndivati kutiitira sezvatanowina lei pane plus ane vafana vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mangwana kune mutambo mukuru wezvikwata zviri kurwira raramo yazvo muPSL apo Simba Bhora ine Chesham muBaobab Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri panzvimbo yekubuda muCastle Lager Premier Soccer League. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 2 Black Rhinos 1 Cranbourne 0 Wange 1. Mune mumwe mutambo mangwana Triangle iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Svondo rinouya hakuna mitambo yeleague, asi kunenge kune makundano eChibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariate.
Tinotenda Kariate anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Pracidus Jeremiah.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba ezifatshelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Siyalamukela uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele. Olamukela ngenjabulo enkulu noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonona ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonona ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokuqelebezelwa ezokuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibe lethuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaqoqe uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngolwesihlanu mhla ka 15 September 2023 thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ama ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi, wabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababe befuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababe botshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolu.
Lifuna enzeni uhulumende weLebilitane sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hashi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake nathi lingivotele bona bangamvotelanga.
Lo ke bekungumnumzana Panyika Karimanzira, ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqotshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe bebenga
Dobi ucingo kodwa isiphathamandla sezanu PF eBritane umnumzana Mavaza uthi yena ayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambiselo lokwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso ukhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC namakhansili yindlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle baqedwe ibandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli weChabalala edalela ephalamende umnumzana Gifties Ostalo Siziba lomsekeli kameya wedolobho leHarare uNkosikazi Khuzai Katsombe bebotshiwe kuyonale iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern uNkosazana Maureen Kademaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula izombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqhinga kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZanu PF Party ibhizi ukubopha ama MPs e-CCC. I-agenda yeZanu PF yekufuna ukudiliza i-CCC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZanu PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZanu PF. And especially Kobulawayo iZanu PF ayiwinanga noma nomuntu omnye, onke ama MPs avotele i-CCC, i-opposition party of Zimbabwe. So iZanu PF inomsindo nalokho. That's why selibona iZanu PF ibamba bo-Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla koBulawayo. So izazama namandla ukuthi ithathe ama MPs okwaBulawayo e-CCC ukuthi iwafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba or ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta ithathe isikhundla koBulawayo. And akusiyethusi lokho ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadiliza izaph umnangagwa wadiliza iparty ika Edgar Tekere. Umnangagwa wadiliza iMDC ika Morgan Tsvangirai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngokudestroya ama opposition party in Zimbabwe. Akafuna ukubona any opposition izoba iparticipator or izoba inamandla or izoba ikankasa. Ende umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZanu PF iyodwa apha eZimbabwe kungela any opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso siyayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa eyokuzama ukuwethusela lokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ephalamende lekhansili uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukuluza bethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into omele bazikhulume emakhansilini lephalamende ikakhulu iphalamende lapho uMr Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesithiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms azithiwa.
Izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokoma kwamanzi emadamini alindawo. Osekuchiye iningi labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo.
okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda kuwa 17 eKwanda South othi balakho kufelwa isifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sekuphelile vele zikhutha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezindawo eziqalile ukuwa kakhulu eGwanda South okuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptember khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba hayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile komo nje sokungamathambo hayi akusela lutho uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lonyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nothi inkomo kuphela lembuzi hayi vele into yonke akusamanga kuqonda la kusela kudla akusela tyana kusenani vele inkomo sezicakile ezinye ziyawa lembuzi wabona okuhlungu kakhulu embuzwini lapha imbuzi ziyaphunza ziyaphunza akula kudla wabona labo abantu abafana labo kulinda inkomo bahamba lazo emapulazini emapulazini kungcono sini but nxa ukela mfana vele izitshona zibhuda khona vele akudla ingazani ukuthanyeliwe egangela shona zibhuda le masimi sezaqeda utshani vele ihanki yakhona kayikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli mananga eselakhola phela ngoba inkomo sezinatha amanzi alo daka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali nanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi kusiyaphela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi ahlanzekile yakhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izaba mlutshwane kodwa ngenxa yokuthi kathesi ziyalamba ziye futhi zinatha amanzi alengceke kuyenza lazo vele zingaqini zicukube zingenwe yimikhuhlane uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bevele ikhangelele ngamehla abomvu ukuthi hayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba lamhlanje hayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Gwenya oyemarinorho ematobo uthe zabo inkomo zisaqinile ngoba benamaqhinga okuhlenga izifuyo ngesikhathi sendlala.
Azisafukeki amahlanga masibetha ukuvuna sifula amajeti ukuthi inkomo zisifuyo zihlingene zidle sesivala. Ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo ukuthi mazizaziqhuba kuze kufike esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha kuthiwa ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Nkala.
Abantu sebehamba imango emide kwamanye ama-villages besiya lapho kuyabe kula manzi khona either emadamu kumbe esikotshi ezibamba amanzi ngoba indawo ithi ngashithi iyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotshe zakhona ziyatsha azifana nakwezindlu.
Umnumzana Atishke Mutshemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukahulumende ole-agritex uthi lanxa kungakabi le nkomo eseziqalile ukucuba isimo sibi kakhulu eziqintini zeGwanda insiza Bedbridge Matobo lengxenye yemangwe ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Inkulungwane zenkomo zibulewe yindlala emnakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ungane kuhle kwezulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaname eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula
Gukama.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo esiluphiwa nguSithandekile Mhlanga. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami kuSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho abekhokhelwa inkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo. Kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzelikazi.
Ye, amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngitsho angakangeni kwezemacansini lamajaha engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha nokuzigcina njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana layinjongo yawo umthetho wawo xa kube mgido enjeana njeba kwakube mgido wona lwana kuthiwa ngumgubho yiko abake bekhokhela amabutho amabutho ayabekhokhela inkosi lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha ukuthi akwazi ukuthi inkosi vele iyazikhethela noma nini lanini esinkini sakiso. Amantombazana lawana angamankazana alinde lokhu, kufuneka amankazana, amankazana nika intombi nto abangazake kanjeni emacansini. Sebangene emacansini balimaza amabutho, bayewaphula amaqolo bephule lenkosi, bayithekele izigcaca inkosi. Umumo wakhona yikuthi abantwana laba baqoqeke bafundiswe ukuziphatha nokuyithika baze bayindlela emendeni yabo, athathe eyintombi nto eqondile engangenanga ezintweni zonke lezo ezingafunekile.
Yiyo injongo lapha ukuthi beziphathe njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandela. Lingakukhuthaza lokho?
Yikuthi thina sikatholi ibizo lethu ngendlela iqondile ngoba yimkhubo wakhona. Kodwa-ke hhayi singezakukhuthaza, singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholela ukuthi intombi kumeke iphithele lapho yakhona.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abafikelekanga, abanye badlwengulwa. Kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi?
Sikhangela into eziningi kakhulu emntwaneni lo oyintombi. Vele njengalaba abadlengulayo balimeke ngaphakathi kwabo. Uyazi ukudlengula into ebuhlungu, asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma, sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto. Kuthe nto le ukuthi ayi-virginity test okwakuthiwa bahlole, thina lapha eZimbabwe wabethu laba asikabahlole ngoba sikayimvumo leyo. Siyabonakala umntwana oyintombi nto.
Lwaqala njani lolu hlelo njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo?
Siyafisa ukuqhashwa ngaleli ehlelo ngoba bayarehearsa every weekend. Nxa sivalile bayarehearsa ngama-holidays, sinto kokuthi siyatshonilana lonke bekuyini khona phana. Sese sitshela ukuthi siyabaphikelana, siyabapha, siyakhalela kakhulu futhi imvululo yabo intoyabo ekasini. Kufuneka ubuhlali bungqongqe, kufuneka ibatatazabo aba-azathitha ngazo, kufuneka imifisi yabo. Konke lokhu kuyadula ufuna ukubana sithole imali bese sithuma lecebo lokuthi ubuhlali asibutholi ukuthi eZimbabwe sisha abangaphandle basithumezele ikakhulu abasigule e-South Africa kukhona. Lapha sesiqalisa ukuthi dinga imali yokuthi sibatrene labomama abatrenayo babafundise ukwenza ubuhlali babo bazithumele imichele yabo ngoba ke lama-attires njengababaviki mathathu ukuthi namhla sigqoka lokhu namhla sigqoka lokhu yobe kubonile seli akasigqoka i-black and white esingamawaka besigqoka i-black and white abantu embazane abuyila wegoli ihlanganiso ezithize khona nabi babuyila amankontombazane besizayo abanye ngabantwana balithi abakhona ngabe abazali begoli begqoke baba bahlobunye obatha kungqongqo babo bonke uhlali bebahle bebekuhle kakhulu besikhangela nje sinyabazi.
Kodwa lapha eZimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu.
Yebo, bekethi asizakukhangelisisa ukuthi sikwenze njani ngoba kwenzakala bona bebekuhlali ngabe uthunga nje bebe yithembade suwaeaveleyonaba angazahlupha ukuthi angaphandle noma ngagqoka malito phezulu.
Abafuna ukuphathisa ukuthi libe le mpahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha eVulindlela ofenethi ihlanganiso edina izintandane nabantwana abakenhlupho ezijiyeneyo empopho u-ward 9 iVulindlela iphansi kwe-Gabu Primary School leCongo i-WT Ngwenya Road. Inamba yami inombolo yami ngu-0772984376 bengangithinta khona lapho bayangithola. Inomndebe yocingo ngu-0772984376.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma-ke enkundleni uSithandekile kudedela kuChris Gande, yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko. ungathini wena ngamafithane ne-cabinet le esibekiwe? Ubona ngani i-cabinet ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni?
Hayi, i-cabinet ikhethiwe sibili. Kodwa ke nje umuntu ngekatengela advisor singazi ukuthi ama vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe lento enjengayona le ku-public. Ngabaqale bakukhangela bangasenza. Lapha mboni ngazani i-cabinet lekhethwe le uzaphinde i-reshuffle sekuselakala ukuthi kanti yona ivele ikhangele ngaphi yangaphi. Engabe faki abantu abasha laphana kodwa sikababoni phela ukuthi khona bona ba-capable okungakanani. Okuqakathekileyo kasilobizo but okuqakathekileyo is capabilities ekukhokheleni la. Njalo nxa unanzelela kakhulu very monitoring closely not even one laphana abaziyo ngema-aims and objectives of armed struggle. Lapha nxa kufakwa i-cabinet kayifakwa i-cabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisusa ezindlini saya empini yikho okuqakathekileyo so that even nxa kusasa kusiba le-opposition i-opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele akulalutho so khonokuyana kumele kunanzelelwe kakhulu asazi ngesizayicela sivuthiwe ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidose okungakanani zizayiqeda isimo yini yikho okuqakathekileyo ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ngani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini wonalo
hayi akuboneni kwami mina ngibona ngikhatshana ngoba laba bahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu abakwenzileyo kuqondile angilampikiso kukho kansoli but for the country to prosper bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition we've got abantu abafree njengoba uWelshman Ncube othenta yobithi even to recall uPriscilla labantu bebuye bengene ku-cabinet bakhona bakhona sibili ukuzamtif khona laphana labo ngabakhethiwe but ngasikhangela ngokuhonona kwabantu bemathebeleleni kuregion le kubafithe nta kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njengoba lo yedwa ngemva kokwasebenza kongako okwenziwa ngumthuli Ncube ababonanga abantu mehluko so bengakhali lokho ngitsho sibili bengakhali kuphela nje i-depth yabantu abayibo bemathebeleleni abangenile laphana if you look at ubulawayo kulo yena umthuli Ncube and no one else woko mangaliso labana bemathsawu that should have brought back lokhu zenu lokhu u-Obed Mpofu ngababalethile lapha kuba lesithunzi parliament lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu labo embabonayo la it is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho eparliament singaphuma emgogodleni wona lo ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa liberation movement loni lizo sivele silikhangelisa ngapi liya ngapi ngibona ngazani ngawuxubanisile laphana upresident umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha ku opposition wabeka khona laphana wazithulela nje wazihambela nje sezabona labo ukuthi labo badeliver njani kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity but kuyapho kuwakha isizwe sifuna intuthuko i-cabinet ibe lohlonzi yikho sebe sikudinga lokho so kathiwa singakhangela khona ngale ku-education lokuthiwa nguthilo hayi ukuthi kanye imazi lwana angingeza ke ngikhulume kakhulu ngaye angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education but above all izimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile sesikhangela ke-deliverance eza kwenziwa ibona laba njenge-service delivery kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje ngisenzela lakho kube lokuthula njengoba kube lokho be-dispute ukuthi ama-election atshontshwa yelokho lalokho this and that kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona laphana siboshwe esikhambeni sesisebenza sithole okungasisiza ngiyabonga
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko emsixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lila
abasanda kwesixhumathi ngumsakazo weStudio 7 eye Voice of America kwezemidlalo umqeqeshi weHighlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe liza kuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni yembalwa edluleyo kubika uJoseph Njanje
Iqembu leLenders linqotshwe emidlalweni emithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphucwe indawo yokuqala engalaneni yemiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilokhu elikhokhela. Loba kunjalo, umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthi ulethemba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni koBulawayo.
Inqotshwe kumdlalo emithathu ilandelana njalo ngabanjalo kusuka kuyethusa abantu ulanxa iqembu linqotshwe kaningi kodwa lokhu kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu ukuba bazalungisisa njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu leLenders lemiklomelo ngamashumi amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule. Iqembu leLenders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane. Umgadlo leli qembu elishama farasi uthi kuvele kuyatholakala la ungadlali kuhle ebholeni kodwa bona njengabadlali abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Ivele ezama players angesikwazi ukuthi ibhola le 3 manje winjolo wakhathesi bewubulile bari so yithithi mindset isabe sinjani sizabe ngisize kuzabuye.
Imidlalo edlalwe namhla esigabeni seKasilaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele iDynamos nge-2-1 ngaseBarber Fields. IGrenbon Bullets inqotshwe nge-1 kanyayi iwange ngaseNyamunga. IHerentals inqobe iBlack Rhinos nge-2 kanyanga ngaseMandava. Ingezi Platinum ibhaxabule iGreen Fuel nge-3 kanyanga ngaseBaobab. Ukuthi iManyika Diamonds itshaye iZPC Kariba nge-2 kanyanga ngaseKipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto iqembu leCapes United lizadibana lele Chicken Inn ngaseBata. Iqembu leTriangle lizemukela ele FC Platinum ngasekipo kuthi iqembu leSimba Bora lizanqikelana lele Shesham ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe ele Manzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa lwentungameli Nkomo.
Ngibingelele kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakwizihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhona ongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique na phesheya. Ngiphakamisa isitudio sakithi Studio 7 isitudio okuyisona esisivezayo. Ngibonga kiso kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi. Bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326. +27 84 83 91 333. +27 84 83 91 333. Ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanja amnyama loxhaso oludlela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Come on, 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 come on
Nilete mbali ukolisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe lemanzi amnyama sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah.